Dwe tambe a kwen se kou negosyeta. Kala chiti 900 ou 1000. Bago ragout kala mou shandu we pasi api wa 540. Which then cascades upwards. So now the teacher Paris is Maria Alexandra's niece. In a way, we zero wao. So you know, I'm told I would ask you to pay 900.
Amonere zvichizo konzera kusawirirana kana kusanzwanana muvashandi vehurumende.
Hazvizi kureva kuti kana tati munhu ngaatangire pa 540 nhasi, inobvaisvika nhasi. Toreva kuti hurumende inotora matanho ichivavarira kuti isvike ipapo nemazuva anenge achiteera. Vanenge vachionawo mari, vanenge vachipamhidzira, vaonawo mari vachipamhidzira kusvika tasvika pa PDL.
Asi imi muri kugutsikana here neiyo mari iri kunzi mushandi wepasi anga achitambira 540?
Mushandi wepasi parizvozvo ari kutambira kuma290, anga ari pa540 anenge atokwirira pachinhanho chihombe chihombe chaicho.
Munotarisirwa kugara pasi here semasangano evashandi vehurumende kuti muwirirane kuti zvisungo tabuda neichi?
Chisungo chatakazosunga chiri kuti mushandi hurumende ari pasi pasi atangirwe pamari PDL. Ndobva takatosunga ipapo, zvinoreva kuti like I'm saying here kuti zvinobva zvakasketa zvichienda chikumusoro.